Petrona Yohani vaelekereke ikari washanu nomuni vakumile chigono chingavekerewa namashaka akona kachilava kukombela mari chitsamire nyangwena vakuhilanguti chigono chivalanguta kachitsaka kaihleketa uchitanyikwa mali. Petro aku hina yava mali lecho rikakunyikako nevito raYesu weNazareta suka ufamba vachikomire zvanza kavachipfuneta kuhlakuka chihlakuka munenge itiya vafamba ikwavo kereke kavatsaka kavadhumisa chikwembo. Petro aku haihina ingamali izvi. Yesu louya mungabhelela esambano afa sechikwembo chimufusha iyena angazviedla setsikani zvidhoho zvamwina mutaya kwa chikwembo ikona zvidhoho zvamwina zvitare varevewo. Vadhondisi vemunawo vabvo waPetro naYohani vavekera kotsveni. Siku lelo vanhu vokutala vahundurukile kereke itala